also necessary as bano to create a mass situation and cause era ku pave necessary use to stop people from violating lockdown. Kana kutaka ndatimire mseto wetu takadai takamira takadai. It is very easy. Musuno takaona tendwa mchiswa achisvita. One person achisvita kunotonoka. And people vakamira mutsara wavo. Hei zvinogona kuti 100 meters 200 hazvina basa. As long as you will go there. Zvo zvigoro zvatajaira zvekupushanga zvekudini. Zvakapera. Chigwere chichauya chikatiudza kuti tofanira kuita zvinhu zviri odhari. Only problem ndeyekuti izvo tine vanhu vanoda kuti vaite take advantage yesituation yakadai vobva vamanya vachikangama kuti no we need as a community to take responsibility for our actions for the health of ourselves our families and the nation. There is no reason yekuti mapurisa ashonganira vanhu 14 pachirodhi kunoku. There is no reason tiri kuindepi garai mudzimba. Stay home, stay alive. Those who are getting to Zimba Dao, in a certain amount of police, I look down in and sat because I have not left my house.
Todzoka kwamurova Shasha, muri kuona sei kubatwa kuri kuitwa nyaya lockdown nevanochengetedza mutemo?
Kumazuva apera ndakaenda kunhamo, kwakusiri kuona maroadblock mapurisa havana kana chinodzivirira. Kwakutonzwira chisinzi vakomana ko nyika vanodireiko kuexpose vana vamwe. Kepalevu yakadai zvinorwadza zvinoitika kuivavo vasika kwanisiwo kuti vazvidhiri vachifanira kuti vadziviri. Saka tinoona senyika tine basa rekuti tibate pamwe chete sevanhu vezimbabwe kuti tirwise chirwere ichi. Chirwere ichi hachina mutupo. Saka tinofanira kuti timire kuita zvese zvinokurudzirwa naana chiremba. Ndinofunga vanhu takabatana pamwe chete kushambadza mumawhatsapp mumameseji mumaredhiyo mumachii vanhu mapoka akasiyana-siyana vachikurudzira nyaya yekuti tinozvidzivirira sei kubva muchirwere ichi. Saka tese kusanganisira navo vacho vanochengetedza runyararo vanofanira kunge vachiteedzera chaizvo izvo zviri kutaurwa naana chiremba. Ndokurudzira yatinopa, ndokurudzira yatinoda kuti tiite, tobatana kurwisa chirwere ichi. Asi nyaya yekurova kubunyikidza kodzero dzevanhu inofanira kupera. Izvi toda kupa kurudziro kuvanhu nekuti tiri kuziva kuti zvinhu zvakaomesesa vanhu vedu vemuno muzimbabwe. Ndanzwa vachinoka zvavo vanonga vari mumba nekuti zvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinenge zvakakwana. Tinotarisa kuti tinotarisa munhu anorarama nekubata chaabata nhasi ndechaanodya. Munoona mayouth edu emuzimbabwe mazhinji mahwindi vanonga vakamirira kuti mota yauya omhanyira opuwa kamari, mota yauya omhanyira opuwa kamari and so forth. Vanhu vanorarama nezvekubata chaabata zuva iroro ndochaanodya zuva iroro, chaabata zuva iroro ndochaanodya zuva iroro. Saka tiri kusangana nedambudziko renzara. So vanhu vedu mukaona vachibuda inyaya yenzara. Izvozvi ndabva kutaura nyaya yemillennial yehupfu. Hakuna hupfu munyika. Hupfu huriko hunonga huchitorwa nevanotora vachizotengesera vanhu vane mari yepamusoro. Saka zvinhu zvatiri kuona kuti beno ivo vanochengetedza runyarara vamapurisa vagadzirisa ipapo. Asi tiri kuona vamwe vacho vari kunge varimo mumaskimu zvakadaro yekuti zvinhu zvisanyatsofamba zvakanaka. Nekuti dai kuri kuti vari kuda basa chokwadi chokwadi. Izvozvi nhasi machechechembo muno vanhu vairohwa zvisiri kuita nemasoja. Asi vari kutadza kuisa order mukutengwa kwemillennial. Vari kutadza kuisa order kuti vanhu vese vakwanise kutenga millennial. Saka tiri kuona kuti vanhu vedu vari masoja edu nemapurisa vari kuprioritiza zvavanoda ivo zvekubata vanhu vachirova zvekudii vachida. Asi zvekuti vanhu vaone chekudya upfu havasi kuzviprioritiza ndo zvinhu zviri kunoedza taura zvinhu zviri kutoitika.
Regai titi vachinyoka vapinde ipapo.
At some point kaisusu mazimbabweni tofanira kuva responsible for ourselves. Why do we need kuiswa muorder namasoja? Why can't we say tasvika paokay toga toti ngatimirei muline? Why do we need masoja or mapurisa kuti vaise order? We are talking about grown ups, not vana vaduku. Why do we think kuti we need someone tariati mirei muchete? Why can't we think about that ourselves? Why do we always have to criticize everything? We need our own selves kuti tive mature enough and aware enough to make sure kuti ndakazvichengetedza kana pana apa pauya masaga 200 erolami itaka kia pano 350 we are all going to get it. There is no need, no benefit yokuti ndiko fana kuwana chechi 2 kana chechi 3. Why can't we do that? To miram line tova. Why do we need masochi? That we need that responsibility for ourselves.
Wa shashwa yukanda ire kupezira poitwa sei papo kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha
ere. Tinodzoka panyaya yedu yatakagara tichitaura vanhu vezimbabwe kuti vachengetedze zvitemo kana mapurisa kana iwo vanopfeka zvenhumbi mauniform forces vanofanira kudzidziswa nyaya dzemahuman rights. Vanofanira kupuwa zvidzidzo zvakati simbei kuti varambe vane mwoyo kuremekedza upenyu hwemunhu. Ndosaka izvizvo tichiita dambudziko rakadai nekuti hatina kuisa culture kuvanhu vedu vanoita zvekuchengetedza runyararo yekuremekedza muchinonzi munhu. Ndosaka vachiona munhu sebepa, vachiona munhu kana sesaga, vachitora chitenda marori, vachirova, vachitsika nebhosi dzavo dziyadziya dzinorwadza. Inyaya yekusava kusava nedzidziso nekuramba vachiyeuchidzwa basa ravo kuti rinofanira kuti riremekedze kunzere zvakadaro.